Idambudziko rakaitika achikwadiriri kugadziriswa. Pane zvinodikanwa tinotoda kuti umbovhara dzimwe nzvimbo dzakati wandei. Tivharei pombi hombe inoendesa mvura kunzvimbo dzakawanda. Saka tumirwa ndinoita vashandi vedu vari bhizi kutaura kwatikuita izvozvo kuti vaone kuti vavhara pombi idzodzi. Ipombi dzasakara zvikuru uye tinenge tisina pombi idzodzi dzinostoka kuti tinangoenda chinodziriplesa. Hadzikwanisi kuriplesa nemaplastic pipes aya. Handiremba kuti vatendai maachitangura kwavakataura full council kuti panozopera svondo rine dambudziko iroro rinenge rapera. Asi hakusi kureva kuti dambudziko remvura rinobva rapera nekuti kune dzimwe nzvimbo dzakawanda zvinongotushuka tushuka mvura munzvimbo dzinofamba tisiri mutaundi nzvimbo tatisina kunge takachinja mapaipai. Mari homu yekanzuru ndiyodiki kuti tikwanise kunge tichienda kwese kunodiwa tifukunure kwese kwakaiswa makore akawanda zvikuru bamwe risati tambobereka.
Rubatsiro rupi ruri kupiwa nekanzuru kuvagari venzvimbo idzo dzakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura pari zvino?
Nzvimbo zhinji dzaunoreva idzo dzongai nzvimbo dzatanga takaisa zvibhorani uye nzvimbo dzatinotira apo neapo tinoenda tichimeka sure kuti zvibhorani zvivo zviri munzvimbo idzo zviri kushanda zvakanaka kuramba tichisevhisa kana taona kuti hakusina mvura. Hatizotemiri kuti kuite chibhorani chisenge chakangogara chinhu chakafa.
Tichiona nekupararira kuri kuitawo zvirwere zvemanyoka mune dzimwe nzvimbo muguta reHarare, mungaona here kumboshayikwa kwemvura mumatunhu aya kuchiita kuti zvirwere izvi zvinyuke zvakare?
Munoti inini kana pasina mvura hatingazviramba. Hatisi kuti zvinhu zvinokonzerwa nekushaya mvura, asi kana pasina mvura yakachena hunguka zvirwere zvinowanika zviri zvinowanika munzvimbo idzodzo. Tingade kuramba zvedu bati ndinofunga chinhu chakanaka tikaita mapoliticians anofarira kunyepera nyepera vanhu tisinganyatso kubuda pachokwadi zvinonetsa. Kunenge kusina mvura kunogona kuita zvikonzero izvozvo, kunogona kukaita zvirwere zvemanyoka, kunongoimba kuti zvinokonzerwa nekuti mvura iri kushayikwa. Asi kuda kunyatsotimbisika izvo kuti dai hurumende kuburikidza nebazi rezveutano neremari nerehealth nerewater ravangomo kusanganisira nereduwo isusu relocal government dai anga abatana namaministers waya vanatotaura zvakasimba mukabhineti kuti tikwanise kubatsirwa. Otherwise upenyu unongoramba uchirasika.